Mr. Brown. You wanna make something sick.
Hotina, sizo bambelela, sizo pumelela, no mabetini, mkanwa. Hotina, sizo bambelela, sizo pumelela, no mabetini,
binti.
Zvichakona vaida ndiparare ndifire pakoma kuti makatora vakanda makona mwari munoona mogara makomba padatsika tatora nekuti ndinoziva zvamakandirongera zvekuti ndinoziva.